Mane kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikunguru 22/2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutumbi wevaive mukuru wekereke yeZaoja Forward in Faith Ministries Archbishop Ezekiel Andina wangu Guti unosvika munyika nhasi uchibva kuSouth Africa kwavakashaikira. Mutungamiri weZANU PF vari mutungamiri wenyika vaemasoni Munangagwa voshoropodza mhirizhonga panguva iyo vanopikisa vari kuti mhirizhonga yezvematongerwo enyika iri kukwira munyika. Chikwata chemutambo webhora remaoko chenyika chemaGems chosimudza gadziriro yacho yemakwikwi e2023 Vitality World Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutumbi wevaive mukuru wekereke yeZaoja Forward in Faith Ministries Archbishop Ezekiel Andina wangu Guti wasvika munyika nhasi uchibva kunyika yeSouth Africa uko kwavakashaikira musi wa 5 chikunguru vave nemakore zana ekuberekwa. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Mutumbi waArchbishop Guti watambirwa nezviuru nezviuru zvevanhu zvanga zviri panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport, zvimwe zvakazadza mugwagwa unobva kunhandare iyi uchienda kuchechi yeBrayside uko kwavaitirwa munamato wekuvagamuchira. Vachitaura pamunamato waitirwa murume wavo masikati anhasi, amai Yuna Guti, mudzimai waArchbishop Guti, vati murume wavo akaita basa rakanaka kusimudzira vanhu vemunyika zvese nevekunze kweZimbabwe.
Murume arere apa uyu akaita basa rakanakisa rakachinja upenyu hwevanhu. Mune zveutano vane zvavakaita, kuchiti mune zvedzidzo vanga variko kuzouyawo mukudzidzisa pamusoro pekutanga nekuita mabhizimusi anopa chouviri. Vakadzidzisawo pamusoro pekusimbaradza mhuri nekushandisa maoko. Basa ravo harina kuperera muno chete, asi rakatekeshera kuenda kune dzimwe nyika.
Vamwe vave kutyira kuti kushaya kwaArchbishop Guti kuchaita kuti kereke itsemuke nepakati sezvakaonekwa kune mamwe makereke akaita seZCC iyo yakatsemuka mushure mekushaya kwayakaitanga. Asi vachitaura neStudio 7, munyori mukuru weZaoja Forward in Faith Ministries vaMishek Muyambo vati chechi yavo haisi kuzoita dambudziko rekuwana achaitungamirira.
Chechi inotungamirwa neExecutive Board yeZaoja Forward in Faith. Saka isusu edu hatina chokutya, tinongonetsekana kuti vanhu vanoona division vasingaone unity vanhu verudzivo.
Elder Plaxedis Majoni, mumwe wevanopinda kereke yeZaoja mudunhu reMbare, vati Archbishop Guti vakavasimudzira chose seshirikadzi.
Izvezvi ndinogara kuStone Ridge, ndokwandiri kugara ndine stand yavo. Zaoja Forward in Faith yandisimudza kusvika pandiri pano nhasi. Dena ndiri musinguro womunyika, asina kuwana Mwari worudzivo. Dzimwe ndedzenguva ndingati ndakafa kugara nezvirwere, asi muForward in Faith takadzidziswa siye noti, imi noti, ndoyo yandisvika pano nhasi.
Mumwewo anopinda Zaoja vapamidzai mafetu avo vanopindira kuDama Falls vayemurawo mabasa akaitwa naArchbishop Guti.
Kanyangwe ini kana ndichisipo chamunofanirwa kunge munacho ndechokunamata, nokuti mukabatira pandiri ini handisi Mwari. Mwari wandinonamata ndiye munofanirwa kunge muchinamatira paari. Ndiyo zvandakadzidza kuna baba Guti, uye vakatidzidzisa kuti munhu anofanirwa kushanda nemaoko achishanda nesimba kuti asava nechinhu chinomunetsa.
Muvambi nemutungamiri wekereke yeGreater Love Ministries Apostle Ronald Mhlaba vanoti upenyu hwaArchbishop Guti hunoratidza kuti kupinda makereke akasiyana hakutadzisi kudanana nekusimudzirana.
ende ukatarisa kunyange pavazotisiya havasi vekuzayoja chete vakaratidza kurwadziwa even nevamwe vemamwe machurches even nevasinganamate vaiona mastatus avo macondolences avo iri sign yekuratidza integrity nelegacy kukura kwayanga yakaita not just in Zimbabwe but beyond Zimbabwe. It's a lasting legacy. Kwete kuti ichanetsa kureplace, ya baba Guti haisi kutozoreplaceka.
Mushure memunamato uyu, mutumbi wa Archbishop Guti waendeswa kuimba Runyararo yenyaradzo funeral services, uko uchachengetwa kushika musi wa 3 Nyamavhuvhu 2023. Kubvawo musi wa 3 iwowo kushika musi wa 5 Nyamavhuvhu, kuchaitwa mabiko ekupemberera upenyu hwavo kunhandare yeNational Sports Stadium, kuchizoitwa munamato weusiku wese musi wa 5 iwowo, mufi achizoradzikwa kunzvimbo isati yaziviswa. Archbishop Guti vari kuchemwa kwemazuva makumi matatu, uye nyika dzepasi rese dzichiri kutumira mashoko enyaradzo kumuri yekwa Guti, kukereke yeZayoja nekunyika yeZimbabwe. Kereke yeZayoja Forward in Faith, iyo yakavambwa naArchbishop Guti, inonzi iri munyika dzinodarika zana. Vanasoro jena vesangano reThe African Christian Council International, ACCI, vakatonyorera hurumende vachikumbira kuti Archbishop Guti vaitwe gamba renyika, pachitariswa mabasa avakabata pamwe neakabatwa nekereke yavo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Mutungamiri weZanu PF vari zvakare mutungamiri wenyika vaiMason Munangagwa nhasi vati munyika mufanirwe kuve nemhirizhonga yezvematongerwo enyika. VaMunangagwa vataura mashoko aya kumusangano webato ravo vaitirwa kuCentenary mudunhu reMashonaland and Central. Vati hakuna nyika inovakwa nevanhu vanotukana kana vanorovana, asi kuti nyika inovakwa nevanhu vane runyararo vakabatana. VaMunangagwa vati kune dzimwe nyika dziri kushuvira kuona munyika muchiitika mhirizhonga, asi vachadzinyadzisa vachiti Zimbabwe inyika yerunyararo. Vayambirawo kuti vose vari kupesvedzera mhirizhonga vachabatwa nemutemo. Mashoko avaMunangagwa aya ari kuuya panguva yevanopikisa zvikuru vebato reCitizens Coalition for Change kana kuti Triple C vari kuchema-chema kuti vari kushungurudzwa nevanofungidzirwa kuti nhengo dzebato reZANU PF mumatunhu akawanda emunyika pasina zviri kuitwa zvekuvachengetedza. Ukuwo rimwe bato rinopikisa reZAPU razivisawo kuti mapurisa arambidza musangano waro wanga uchifanirwa kuitirwa paSt Joseph's kwaNyongolo kuKezi mudunhu reMatabeleland South. Bato iri rati mapurisa ari pazvikonzero zvekuti harina kuisa ruvara rwenhumbi dzichange dzakapfekwa nenhengo dzaro dzichange dzichikokera musangano uyu. Mangwana rimwe bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinonzi richange riine musangano uchapinzwa nemutungamiri waro vaNelson Chamisa kudhiliva dzimu kuBait Bridge mudunhu reMatabeleland South zvakare. Zimbabwe Media Commission iri kuyambira vatori venhau kuti vaburitse nhau nemazvo, ichiti iri kushushikana nekuona kuti mamwe masangano enhau haasi kuburitsa nhau dzine chekuita nesarudzo neunyanzvi uye zviga zvinobata matorerwo enhau. Komisheni iyi yakaburitsa gwaro ichiyambira masangano enhau pamwe nevatori venhau vanoshandira munyika kuti haisi kuzozengurira kutorera matano avachawanikwa vachishandisa zvisizvo kodzero dzavanopiwa nebumbiro remutemo yenyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata munyori mukuru wesangano rinomirira vatori venhau reZimbabwe Union of Journalists, Muswati Hlongwane, kuti tinzwe maonero avo pamusoro peyambiro iyi.
Mashoko aburitsa nesangano reZimbabwe Media Commission tobona sekuti mashoko ekurudziro sezvatinongokurudzira kuti tese tinge tichiita sevatori venhau munyika nekuyeuchidzana kuti nguva yatiri inguva inoda kuti panguva dzose dzatinoita mabasa edu ekunyora nhau tinge tiri vanhu vanoita izvi tisina kunanga kuparadza, kunanga kupesvedzera, kunanga kuchidzira kana kuti kuva vana tinaidzibwe, asi kuti tinge tiri vatori venhau vanomira pachokwadi, vanotaura chokwadi. Toona sekuti danho rekuyeuchidzana idanho rakanaka kuti tese tinge tichiita izvo zvatinotemerwa ne mitemo yakanangana nekuburitswa kwemashoko yakanangana nemashandiro edu sevatori venao.
Iyo yambiro yapiwa iyo ii ne Zimbabwe Media Commission inosiya papi mashandiro evatori venao akasununguka.
Chatino da kutaura ndechekuti sevatori venao bumbiro remutemo wenyika rinova ndiro ratingati isusu zimai mai remutemo wenyika rino titondedza kuti isu sevatori venhau tinofanira kuti tinge tichiita basa redu pasina kumbunyikidzwa, pasina kuchichidzirwa, pasina zvekare nyaya dzekuti tinge takabatirwa demo. Naizvozvo tinobvumirana nekuti hapana kana chikonzero chekuti tinge tichichidzirwa kana kuvhundutsirwa sevatori venhau.
Uyo anga ari Perfect Muswati Hlongwane, anove munyori mukuru wesangano reZimbabwe Union of Journalists, ari parunare muHarare neStudio 7. Vanga vari mutauriri webato rinopikisa reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Mwonzora vaWitness Dube vabuda mubato iri vachienda kubato reZANU-PF. VaDube vaudza Studio 7 kuti vasiya MDCT nezvikonzero zvekuti utungamiri webato iri waparadza mapoka ose emusangano. VaDube vanga vari kumusangano weZANU-PF kuCentenary kumashonaland Central nhasi vati chaita kuti vaende kuZANU-PF ndechekuti vanopikisa vose varasa zvinangwa zvavo. Vati ZANU-PF ndiro chete bato rine zvido zvevana veZimbabwe pamwoyo uye ndiro chete bato rinokwanisa kuzvivandudza. Tabata mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muMDCT vachengeta iguta kuti tinzwe divi rebato ravo panyaya iyi.
Hungu vaDube vanyora rugwaro vachizivisa utungamiri wemusangano weMDC pamwe nevateveri vemusangano weMDC kuburikidza netsambambozha dzanga dzichingotendera tendera. Itsambambozha imwe chete yataonawo yabva kwavari vachizivisa kuti aiwa, ini handisisiri mumwe wenyu, ndasarudza imwe nzira itsva. Ndose kuzivisa kwavaita kwatiri. Isu hatina kupokana nazvo nekuti ndiyo sarudzo yavo, ndo yacho kainonzi demokrasi. Munhu aona kuti aiwa izvi handiwirirani nazvo. Saka isu tagamuchira zvavatizivisa uye tinovashuvira kuti aiwa kwavari kuenda ikoko vafambe zvakanaka.
VaDube vari kuti vasiya bato renyu reMDCT nekuti rabuda muzvinangwa zvarakaumbirwa, munoti nechikonzero ichi?
Kana bere roda kudyika mwana waro rinomupuma kuti iwo wakunhuhwa nyama iwe, wakunhuhwa mbudzi. Ndo zvaitwa navaDube. Havangatange kupomera musangano wevanhu kuti warasika pagwara ravo, kuti here ZANU-PF yavaenda ndiyo yaakuteedza gwara rezvavanga vachishayiwa muMDC. Tinoona zvisiri ndizvo nekuti vana veZimbabwe nazvino vachiri kutambura vari pasi peutongi hweZANU-PF. Hatidi kuti tizorane mataka kana tichinge taita sarudzo dzedu totsvaka zvikonzero zvekuti aiwa rega tipomere vatasiyava kuti vane zvavatadza. Kwete, sandizvo. Tinoshuvira vaDube kuti vachawana zvavari kutarisira mumusangano weZANU-PF uyo watambudza vana veZimbabwe kwemakore nemakore.
Vanga vari mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato reMDCT vachengeta iguta vari parunare muHarare neStudio 7.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai pafacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuYemen anoti asunga vanhu vaviri vanofungidzirwa kuti vane chekuita nekuurayiwa kwemumwe mukuru wesangano reWorld Food Program. Mapurisa ati vamwe vanhu gumi vachengetedzwa nhasi mugovera nekuve nechekuita kwavo mukurayiwa kwaMoyad Hamid uye akanga achangobva kusvika munyika iyi kuzotora chigaro chemukuru weWorld Food Program mudunhu rekumawirira kwakadziva kuchamhembe retais. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tichange tiine hurukuro naamai Manyenga vana vanova ivo vari kurarama vari muZimbabwe uyezve vari kuwanikwa ivo vaine mwana asiri kunzwa zvakanaka pari zvino. Vachange vari kutsanangura zvavari kutarisana nazvo kuitira kuti vamwewo vangada kuvabatsira vawanikwe vachikwanisa kunge vachivabatsira.
Mawangu unonzi Atel Manyeka wana une HDS dambudziko rainaro wakazarwa ainaye cerebral palsy. Haakwanisi kugara kana kutaura, apa kuti anokwanisa kuita zvese tinomuitira. Saka dambudziko rendiri kusangana naro nderekuti akwanisi kuti aende kuchikoro, lazivhiteya haana sezve chikafu chaanodzadzikuwa hatikwanisi kunge tichitwa ndozve haasei totoita zvinhu zvekumukukanyira kuti adi uyezve chipatara fiziyo hatina mari yekuti tikwanisa kuitiswa fizi kamakumbo acho nemaoko zvichiitanga zvakuomarara. Saka ndo dambudziko rendiri kusangana naro. Saka ndizvidaida kukwanisa kuti ndibatsirwo kunyanya kusoro zvekupeta nomupa mapamu akwanisi kuti afambe kuenda kuchechechi. Ndo madambudziko endiri kusangana nawo.
Imi muri kugara kupi uyezve mataura imi kuti munoda kuti mwana aende kuchikoro, mukanyatsotitsanangurira kuti anenge achienda kuchikoro chakadii uyezve vanoda kubatsira vanoita sei?
Ndakandinaye kuassessment yevanhuvanezvirema achibva anzi haakwanisi, hapana zvaanokwanisa kuita uye mamutare hakuna chikoro chaanokwanisa kuti apinde. Tikazoenda kuti kwarara ndo kune chikoro chaanonzi inokwanisa kuti aende, takanzi inokwanisa kuenda kutenzio basi masii sen gels hatimakwanisi. Bcause panguva yandakaenda naye last year muna November mari fees yakanga iri 560 pamwedzi kozoita boarding fees yanga iri 8000. Saka mari idzodzo handikwanisi kuti ndinge ndichidzibhadhara plus kuti azoitiswe fisio kuchikoro ikoko toda kuti imwe mari inobviswa uye kuti aitiswe era imari inenge dzida kuti dzibhadhara. Saka ndakabva ndadzokera nae akati nozouya kuti kutava gore rini. But ndakatobva naye kuassessment fisio therapist wacho akati hapana chaanokwanisa kuanga achiita ega kwaari ndokune chikoro chaanokwanisa kunge achibatsiriswa. Hamuchare chikoro zvirimo akati kuda mwana unokwanisa kuenda kuseeega anosan.
Imi munobata mabasa api uyezve baba vari kupi?
Ndoshanda kusekikaeii uye murume angu izvozviri South Africa but nenyaya yemaemisi hapana chaarikwanisa kuti aite ezvitemisi yavo haina kuziviwa. Basa kwaanga achishanda akabva amisaka pari zvino vanaribatsiro kubva kwaari nekuti haasishanda.
Mune vamwe vana here?
Ndina mumwe vana vakomana ese ana angu 3 akomana. Yekutanga une 27 years, wechipiri une 21 kozvita Atel neHDA.
Shuwiro yenyu ndeyeyi?
Shuwiro changu ndeyekuti dai Atel akwanisa kuti afambe achizviendera kuteiveti ega. Ndozvendaishinga kuti ndikwanisa anozvibatsira taende kuchikoro nekuti aitewo fiziyo bcause unoswera kamba lazi ndaakuitaa kuteretii ndikagabei mari yakutandikwanisa kumupa kozvinoti mwana haikwanisi. Saka zvimweni zvikwandotoita kana tiiikuinda kubasa ndichifara nemwana.
Vanenge vachida kukubatsirai vanokubata ipapi?
Anonge achida kundibatsira anondibata panhamba dzinoti 263 0764 104 3 804 263 0764 103 804.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Vanenge vari kuda kubatsira amai manyenga vana vanogona kuvabata panhamba dzavo dzinoti +263 718 419 800, namba dzavo zvakare +263 718 419 800. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives, upenyu hwedu. Tine hurukuro naDr. Matthew Nyashano vanodzidzisa zveutano panoTingham Trent University kuBritain pamusoro peongororo yavachangobva kuita mune dzimwe nyika dzemuAfrica kusanganisira Zimbabwe maringe nedenda reCOVID-19.
Hongu tine tsvagurudzo yatakanga tichiita kuKenya nekuZimbabwe nekuUganda. Tsvagurudzo yatakanga tichiita ndeyekutarisa kusimba nekuvandudzwa kwehutano munyika dzatinotidzo low and middle income countries. Nekuona kuti mumasure meCOVID-19 vanhu vakaafektwa sei. Takatarisa vanhu vakanga vaine atinoti chronic conditions, vanhu ava vane zvirwere zvavanenge vachirarama nazvo, tichiona kuti vanhu ava zvii zvaivaomera panguva yeCOVID, uyezve chii chinoda kuzoitwa mumasure mekunge tikawanazve chimwe chirwere chakaita seCOVID chichiuya, zvii zvatinofanira kunge tichigadzirira kunge tichisimbisa utano hwedu. Saka takaona kuti pane zvinhu zvakawanda zvinofanira kunge zvichiitwa kuita kuti tidzivirire avo vanhu vanonge vachirarama neatinoti chronic conditions.
Saka zvii zvamakawana kana zvamuri kukurudzira kana kukomekedza kuti zviitwe neavo vanenge vaine zvirwere zvavanetsa kwenguva yakareba?
Zvinokwanisa kunge zvichiitika vakandimere ndezvekuti panofanira kunge paine gadziriro yekuti kana pachiuya yatinoti pandemic, tinoziva kuti kana kuine vanhu vaya vanenge vachigara vachitariswa vaine zvirwere zvatingati chronic conditions, vanofanira kuonekwa kuti vawana mapiritsi here, uyezve vakwanisa kuonekwa here nana chiremba nguva dzose dzose kuona kuti vari kugara zvakanaka. Saka zvinhu zvose izvi zvinenge zvichida kugadzirirwa nguva yekuti pandemic haisati yauya. Saka panotodiwa yatingati strategy inenge ichizoshandiswa pamapandemics ese kana auya kuti tibatsire vanhu vakaita seivava.
Upenyu hwevanhu hwakashanduka sei, Dr. Nyashano, mushure mekunge COVID-19 yanzi harichisiri denda rinotyisa pasi rose?
Tinoona kuti pasi rose rakasununguka kutanga kuti vaite zvinhu zvakanga zvakawanda zvinosanganidzira kuvandutsira upfumi pamwe chete nekuita kutsvaga zvekudya kwemhuri dzakanga dzaafektwa neiyo yatinoti lockdown. Uyezve izvi zvakaita kuti zvisunungure vanhu kuti vakwanise kunge vachifamba vachionanawo nehama, zvinove zvinogona kuvandutsira watinoti utano hwevanhu, well-being. Asi tinoonawo futi kuti zvinhu izvi zvakaita kuti vanhu vadzidze, nekuti vanhu iko zvino vakuziva kuti ndinofanira kuzvidzivirira kwete chete kuchirwere cheCOVID asi kune zvimwe zvirwere, nekuti vanhu vakaona kuti chirwere cheCOVID chaitapurirwana mumasure mekunge munhu asina kuzvidzivirira. Asi kudzidza kwavakaita muCOVID iye zvino zvave part and parcel yemagariro evanhu, zvinove zvinhu zviri positive zvinenge zvakabva mu COVID-19.
Vanhu vakarasikirwa zvakadi munguva ye COVID, Dr. Nyashan.
Pane zvinhu zvakawanda zvakarasikirwa neidzo nyika dzakanga dzichiwana rubatsiro kubva kune nyika dzakabudirira zvikuru sei, atinoti madeveloped countries. Nyika dzema low and middle income countries dzinenge dzakarasikirwa nezvimwe zvinhu zvavaiwanawo zvakaita semari yekuti vavandutse health system yavo, kana kuti vange vachiwana vamwe vanhu vanouyawo vachishanda muhealth system yavo, avo vane unyanzvi hwekuti vanenge vachikwanisa kunge vachishanda pamwe chete neatinoti malocal practitioners kuti vange vachisimbisa health system. Saka zvinhu zvose izvi zvakamira nekuti nyika imwe neimwe yakanga yakutongozvimirira kuti izvidzivirire kubva kuchirwere cheCOVID-19.
Tinotenda Dr. Matthew Nyashano veNottingham Trent University kuBritain muchirongwa upenyu hwedu. Munhau dzemitambo. Mukamba mechikwata chemutambo webhora remaoko chenyika chemaGames hamusi kudaidzwa anonzwa apo vatambi vari mubishi rekuronga tsoro dzekusimudza nyika yese nemufaro. Ngatinzwei Michael Kariati achitsanangura gadziriro riri kuitwa nechikwata mumakondano e-2023 Vitality World Cup.
Manyukunyuku harisi izwi rakakwana kutsanangudza mufaro uri mukamba mevasikana ava, avo vave muCape Town, South Africa, vakatarisana nemakundano makuru emutambo uyu. Vasikana gumi nevashanu ava vazvitarira kuti vanofarira kusvika masemifinari emakundano aya, kuzadaro vachiti vanenge vakundikana. Pavakapedzisira kuenda World Cup kuLiverpool, England muna 2019, Zimbabwe yakapedza iri pachinzvimbo chechisere, asi captain wavo Felicitas Kwangwa anoti vave kushandisa zvavakadzidza gore iroro kuita zviri nani.
Sezvatakamboitwa kuLiverpool, we just expect to continue from where we left. Saka ngavatarisirawo maresults achayevenu.
Mumwe mutambi aive kumakundano a2019 aya, Tanaka Shalin Makusha, anotiwo iko zvino vanofarira kusvika musemifinari kana kutotora mukombe wacho sezvo vave kuziva zvinodikana kuitwa. Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neFiji, Tonga neAustralia, iyo vari kuvhura nayo makwikwi aya musi wa28/10. Totarisa mutambo wenhabvu. Chikwata cheGreen Fuel chakudubura mumwe mukono mushure mekurova Dynamos 1-0 svondo rimwe chete chichangobva kurova Capes United 2-0. Kokundwa kwedhimbare uko kwashamisa kwete vatsigiri vechikwata ichi chete, asi vese vanotevera nhabvu yemunyika kwapinza maroto edhimbare ekuenda pamusoro petafura mumadhaka. Oyo ndiwo mutambo wekutanga weDynamos kurohwa kubvira zvikwata zvemuPSL zvadzoka kubva kuzororo remasvondo maviri. Mimwe mitambo yatambwa nhasi yapera seizvi: Blower Chiefs 1, Herentals 2, Capes United 1, Triangle 1, Yada 1, Chicken Inn 3, Cranbourne Bullets 0, Ngezi Platinum Stars 1. Totarisa nhabvu yevanhukadzi ye-2023 FIFA Women's World Cup. Vavakidzani veZimbabwe, veZambia, Copper Queens kana kuti She Chipolopolo, nhasi mangwanani vazvamburwa 5-0 neJapan mumutambo wavo wekutanga weWorld Cup iyo yakatanga muAustralia neNew Zealand nemusi wechina. Zambia ndiyo imwe yezvikwata zvina zvinosanganisira South Africa, Nigeria neMorocco zviri kumirira Africa kumakundano aya. Asi mutsigiri wemutambo wenhabvu vaJohn Chifombo vanoti havasi kutarisira zvakawanda kuzvikwata zvemuAfrica, asi vachiona kunge America neGermany ndidzo dzicharwira mukombe uyu.
tinotenda Michael anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusemwe na Praxidis Jeremiah.
Soku isikati senda baku VOA ndebele.